manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri nyamavhuvhu 21 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chanhasi. Dare reConcord rinorasa chikumbiro chemisa Zimbabwe chekuti vatori venhau vabvumidzwe kushandisa nharembozha mudare iri mangwana kuitira veruzhinji vaone zvinenge zvichiitika mudare iri paFacebook neTwitter. Nyanzvi munyaya dzezvemitemo dzozeya mafambiro achaita nyaya iri muConstitutional Court mangwana. Vaimbove varwiri muhondo yerusununguko vokurudzira kubvisa zita ravamugabe panhandare yenyika vachiti ridzokere kuHarare International Airport nekuti vamugabe mutengesi ari kushanda neMDC Alliance. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dare reConstitutional Court nhasi rarasa chikumbiro chemisa Zimbabwe chekuti vatori venhau vapiwe mukana wekutora mifananidzo nemavhidhiyo pachange pachinzwikwa nyaya yakakwidzwa kudare iri nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa, avo vari kuda kuti zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika yakaitwa musi wa30 chikunguru zvisendekwe parutivi. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachisvitsa chikumbiro chemudare, gweta remisa Zimbabwe, Amai Beatrice Mutetwa, vati vatori venhau vanobva kumakambani akasiyana-siyana, vanofanirwa kubvumidzwa kutora mifananidzo yemavhidhiyo mudare, vagoibudisa pamadande mutande nepazvivhiti-vhiti. Panguva imwe cheteyo inenge ichiitika zvinhu, kwete kuti Commission inoona nezvematare, yeJudicial Services Commission, ibvumidze kambani yeZBC yoga kuita izvi. Amai Mutetwa vatiwo kambani yeZBC haifanirwi kuva iyo yoga inobvumidzwa kutora mifananidzo mudare mangwana sezvo mamwe makambani enhau akazvimirira akangofananawo neZBC ane marezinesi ekutepfenyura. Vati zvakaitwa neJudicial Services Commission zvekupa ZBC chete mvumo yekutepfenyura zvange zviitika mudare zvinoita sekuti kambani yeZBC yakakosha kupfuura mamwe makambani enhau. Uye vati zvichadhurira mamwe makambani enhau ari kuda kutepfenyura kunzwikwa kwenyaya ichange iri mudare mangwana sezvo kambani yeZBC yati ichange ichibhadharisa mari inoita zviuru 10 zvemadhora pazuva kumakambani achada kushandisa mifananidzo ichange ichitorwa nekambani iyi mudare mangwana. Amai Mutetwa vaenderera mberi vachiti ZBC haibatike kune dzimwe nzvimbo munyika uye ruzhinji rwevanhu rwave kukwanisa kuona zvinenge zvichiitika munyika kuburikidza nekutepfenyurwa kunoitwa nevanoshandisa mbozha nhare vachiisa pamadande mutande panguva inenge ichiitika zvinhu. Vatiwo zvakanaka kuti mamwe makambani akazvimirira abvumidzwa kutepfenyura ari padare riri kunzwikwa nyaya iyi mangwana sezvo achitepfenyurira vanhu vari muZimbabwe pamwe nevari kunze kwenyika vari kuda kuziva zvichange zviitika panyaya iyi mangwana. Asi gweta ranga rakamirira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatinomuda ishe chinyoka vati misa Zimbabwe haina nhepfenyuro yainotepfenyura zvingapa kuti inzwikwe. Gweta ranga rakamirira Judicial Services Commission vaAddington Chinake vatiwo mutori wenhau anoshanda akazvimirira usani vafana uyo anga achitsigira chikumbiro chemisa Zimbabwe ichi achiti anoda kutora mufananidzo mudare haana resonance rekutepenyura nokudare nyaya yake haina kusimba. Magweta anga akamirira ZBC panyaya iyi atiwo ZBC inokwanisa kupa makambani ose mufananidzo yaanoda nemhando yaanenge achida zvisinei nekuti ndeye muno kana kuti ndeye kunze sezvo achiti ZBC yave nemichina yechimanje manje inokwanisa kuita izvi. Mukuru wevatongi munyika Valuk Malava avo vanzwa nyaya iyi varatsa chikumbiro chemisa Zimbabwe ichi vachiti misa Zimbabwe pamwe navavafana havana maresinesi ekutepfenyura saka nokudaro havana chavangarwira panyaya iyi vachinyoka vati vafara nemutongo waturwa nedare.
Zvabuda mudare zvinoratidza kuti mutemo wedu ndiwo wakakura kudarika zvinhu zvose kudarika vanhu vose.
Rimwe remagweta ari kumirira vamunangagwa panyaya iyi vapo mangwana vati vagadzirira zvizere kunzwika kwenyaya iyi vachiti vane tarisiro yekukunda panyaya iyi.
Takagadzirira kuva rakasha takawina maelections varotikanganisa kuti nyika iende mberi iko zvino tabva mudare patava rakasha futi kuvaratidza kuti mberi kune zvinouya saka takagadzirira.
VaJacob Mafume vano vegweta riri kumirira mumwe wevakakwikwidza musarudzo yemutungamiriri wenyika vanowa manyika avo vari kutsigira chikumbiro chavachamisa chekuti zvakabuda musarudzo zvisende kweparutivi vaudzawo Studio 7 kuti nyaya yavo iri pachena semhanza zvekuti dare harifaniri kutora nguva richinzwa nyaya iyi.
Isusu semagweta takagadzirira zvakasimbarara. Tine tarisiro yokuti magwaro ataisa pamberi pedare anotaridza iyo kuti pakaitika madhisinyongoro, pakaitika kukanyikana kudya kwembwa panyaya yokuti maelection anga achiitwa muZimbabwe. Zvinhu izvi tazvibudisa pachena zvakajeka naivo vatiri kunetsana navo vari kutadza kana kupindura mubvunzo yatakavabvunza neumbowo watakavataridza.
Zvichakadai munyori weJudicial Services Commission vaWalter Chikwana vaudza Studio 7 parunhare kuti vatongi vedare reConstitutional Court vachanzwa nyaya iyi mangwana vachaita basa ravo nemazvo vasina divi ravakarerekera. Magweta avachamisa neava munangagwa achange achisvitsa nyaya dzavo zviri pamutemo ukuwo vatongi vedare vachivabvunzurudza. Dare iri rinofanirwa kupa mutongo waro mukati memazuva 14 kubva musi waziviswa nyika nezvesarudzo yemutungamiriri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mangwana dare reConstitutional Court riri kutarisirwa kutanga kuzeya nyaya yakakwidzwa kudare nemutungamiriri weMDC Alliance vaNelson Chamisa, asi patotanga mutauro wakanyanya pakati peZANU PF neMDC Alliance nyaya iyi isati yatombonzwikwa. Blessing Zulu anoti panyaya inotevera.
Gurukota rinoona nezvemitemo vaZiyambiZiyambi vanoti mamwe magweta mana anga achidiwa neMDC Alliance kubva kuSouth Africa nekune dzimwe nyika kuti apinde mudare reConstitutional Court anogona kukundikana kuita izvi sezvo mapepa avo ekushanda muZimbabwe akanonoka kuuya.
Zvakaita kuti vamirire musi wekupedzesera vobva vati minista vabve vaita zvinhu zvese vachityora mutemo. Handizive kuti chii chakaitisa kuti vadaro. Saka pari zvino takangomirirawo kuti vatinosungirwa kunge tichikumbira njere dzavo vatipe, kana vatipa tozoenderera mberi. Asi nyaya iri kunzwi kwamangwana hameno kuti zvichabuda sei pamafambiro azvapa.
Asi munyori mukuru muMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa vaDouglas Monzora vanoti izvi ndezvemugotsi matsuro.
Bindauko riri kuda kuzama kuitwa nechihurumende ichi nderekuti magweta edu ati atakasarudza mamwe acho ari kubva kuSouth Africa wana advocate Jeremy Gauntlet kuti vasange vachimirira vaNelson Chamisa mangwana. Izvi zvinoitirwa nokuti vari kutya timu yemagweta yatinawo anoti magweta emuno nemagweta ekunze.
Muzvinafundo Love More Maduku avo vanotungamira bato rinopikisa reNCA uye vachidzidzisawo mutemo paUniversity of Zimbabwe vanotsanangura zvichaitika muConstitutional Court.
Dare iroro rine majaji mapfumbamwe 9 judges inenge zvina mirwana Chief Justice. Chief Justice izvo zvinova Malava. Saka panenge paine majaji 9 anenge akatongomirira kuzwa nyaya iyoyo. Zvine mutemo wedu unosungira kuti kana munhu aenda kucourt panoitwa mazuva mavhiki maviri 14 days haifanira kuti court inofanira kunge yadecide kuti nyaya iyi yapera sei. Saka izvezvizvi by musi wechishanu musi wa24 August ndo panosungirwa kuti court inge yapedza kuti nyaya iyi yatonga kuti zvakati nezvakati. Asi court haina kumanikidzi kumirira musi wa24. Saka vanhu ngavatarisire kuti even mangwana chaiye koti inokwanisa kutotaura zvainofunga kuti aiwa isisi taona zvakati.
Muteedzeri wemunyori wezvemutemo Muzanu PF vapo mangwana vati vachatanga kusimudza nyaya yekunonoka kwemapepa.
Ndochatanga kugurwa idzodzo kuti mapepa application iyi yakafailiwa zviri pamutemo yakaiswa nenguva here. Kana vapedza izvozvo zvopinda munhaurwa hombe kana kuri kuti tayambuka danho iroro.
Asi vamunzura vanoti hapana nyaya.
Tikana tichiverenga mapepa emagweta anyorwa AMDC ari kupokana nokuti MDC yakanonoka here, achitsanangura iwo kuti vakasvika nguva iripo vakazodhileiwa vaakumahofisi emutungamiri wenyika zvichienda zvakadaro. Saka haizi nyaya diki iyoyo kana kuti inokurudza kupera, inyaya itori hombe. Nyaya iyi paichatanga kutongwa mangwana pachatanga zvinhu zviviri. Chekutanga chichatanga ndechokuti kune vakaburisa mapoints aya ekuti mapepa akanonoka kana kuti haana kusevhwa kwazvo zvatingati procedure. Saka ndizvo zvinotanga kutaurwa nezvazvo izvozvo vanhu vasati vapinda mumwongo wenyaya. Vozopinda zvino kana majaji anogona kuti chivha imamira ipapo totonga pekuti mapepa akasvika nenguva yakafanira here. Zvabva ipapo majaji anogona kuti itai nharo dzenyu dzese dzipere tozongotonga zvese kawani.
Vamangwana vanotiwo ichokwadi kuti mutongo unogona kukurumidza kupiwa.
Tinotarisira kuti nyaya iyi ingangopera mangwana, kana yanonoka inogona kubuda the following day.
Pasi pebumbiro remutemo, mutongo unofanira kupiwa chishanu chisati chapfuura, uye hapanazve rimwe dare richanzwa nyaya iyi kana mutongo wangopiwa. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Vakarwa muhondo yerusununguko vari kushora America nekuvandudza kwayakaita mutemo weZimbabwe Democracy and Economic Recovery Amendment Act pamwe nevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nekushanda kana kuti kutsigira MDC Alliance vachiti vatungamiri vemapato anopikisa ndivo vakaita kuti zvirango izvi zvivandudzwe. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Munyori mkuru msangano reZimbabwe Liberation War Veterans Association va Victor Matema Danda vauza vatori venhau kuti havasi kufara nedanho reAmerica rekuvandudza zvirango vachiti zvinoratidza kuti nyika iyi haisi kutambira urongwa hwehurumende yava Emerson Munangagwa wekuti Zimbabwe inoda kunatsurudza ukama hwayo nenyika dzepasi rese.
America iri kuratidza kuti izvozvo haizi koshesi, inoda bedzi kuisa mbiri nemukurumbira wayo pasi rese, zvisinei kuti zvinofadza vanhu vepasi rese here kana kuti hazvifadzi. Saka isi tiri kuti aiwa America kana ichida kushanda nesu ngaishande nesu seumwe akaita sesu, kwete kuti izoita sekuti iyo ndo yaamukuru wedu. Izvozvo ndo zvatiri kuti hatisi kuda.
Masvondo maviri apfuura, mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakasaina mutemo wekuvandudza zvirango pane vamwe vanhu muZimbabwe weZimbabwe Democracy and Economic Recovery Amendment Act. Uye vamatema danda vati izvi zvakaitwa zvichitevera kurudziro yakabva kune vamapato anopikisa zvikuru sei mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa navatendaibiti vePeople's Democratic Party. Vamatema danda vati hapana chakaipa kuva nemapato anopikisa, asi havadi vanhu vanotengesa nyika kuti itemerwe zvirango zvehupfumi.
Saka vanhu vakaita sabiti na Chamisa negweta ravo Tavani Mbofu tsika dzavo hadziindirani nekuve opposition muZimbabwe, dzinoenderana nekuve vatengesi venyika yeZimbabwe. Saka vanhu vakadaro hatisi kuvada.
Vashorawo kudyidzana kweMDC Alliance navamugabe vachiti izvi zvinoratidza kuti vamugabe vave mutengesi chaiye. Vatiwo vamugabe ndivo vakafurira MDC Alliance kuita mhirizhonga musi wa1 Nyamavhuvhu, pamwe nekuti MDC Alliance ipikise zvakabuda musarudzo kumatare edzimhosva. Mumwe murwiri wehondo yerusununguko vatawanda Chipato vatsinhira mashoko aya vachiti vaitungamira mhirizhonga nguva yavamugabe ndivo vakatungamira mhirizhonga yemusi wa1 Nyamavhuvhu yakaitika muHarare, mauto akauraya vanhu vatanhatu.
Saka vanhu vese vanga vachiita violence, vana Jim Kunaka, vana mashaya mombe, vana they were the same otazo. Saka chionai manje kuti chamisa wamunoti chamisa uyu, is he for Zimbabwe or not?
Asi mutauri wePeople's Democratic Party inove nhengo yeMDC Alliance vaJacob Mafume vashora vamatema danda nevamwe vavo vachiti vanofanira kusiyana nenyaya yekutyidzira utungamiriri weMDC Alliance. Vamafume varambawo kuti vari kushandana vamugabe.
Ivo ndo vakashandana mugabe, vakatora chiugabe chikapinda mavari. Vari kutsonda vanhu, vari kusvuda vanhu, vari kuuraya ikonomi, vari kudya mari yeruzhinji. Hapana chavari kuita chinobetsera nyika. Isusu tine kugunun'una kukuru nemashandiro anoita varume ava eutsinye ekuti nyika irambe ichitambura pasina zvinobuda. Ivo ndo vakapembedza mugabe, vari ivo vachifamba vachiita semadzimai ake, asi iko zvino vakuda kusimudza musoro nokuti takamubvisa mugabe uya.
Vatiwo manyepo kuti MDC Alliance yakatumwa navamugabe kupikisa zvakabuda musarudzo vachiti bumbiro remutemo yenyika rinovabvumidza kuita izvi. Vatiwo vane umbo hunoratidza kuti sarudzo idzi dzakabirwa. Panyaya yezvirango, vamafume vati nyika dzekunze dzinodzika mitemo yadzo dzichitarisa zvinodiwa nevanhu vadzo, uye Zimbabwe inofanira kuita zvinodiwa nenyika idzi kana ichida rubatsiro kubva kwadziri. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumuzinda weAmerica muHarare sezvo waramba kutaura pamusoro penyaya iyi. Zvichakadai, vaimbo vevarwiri vehondo yerusununguko vanoti vanoda kuti hurumende isandure zita renhandare yendege yeRobert Mugabe International Airport kuti idzokere kunzi Harare International Airport kana kupiwa zita rerimwe gamba chairo, zvichitevera kutengesa kwakaitwa navamugabe apo vakatanga kutsigira MDC Alliance. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna vamugabe kana mhuri yavo panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm. Musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Totanga nemo Afghanistan. Zvombo zvakandwa nechikwata cheTaliban kumuzinda wemutungamiri wenyika iyi muguta reKabul panguva iyo vaAshraf Ghani vanga vachitaura mashoko akanangana nezororo remaMuslim reEid al-Adha. Cameroon. mapato anopikisa ari kutatarika kuti abatane mukupikisa mutungamiri wenyika iyi vabia mwedzi miviri sarudzo dzisati dzaitwa. Nyaya yekusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika inonzi nenyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika yave kukanganisa zvakanyanya nyaya dzezveupfumi. Izvo zvinonzi zvava kupa kuti mitengo yezvinhu ikwire uye mari ichitonyanya kushayikwa munyika. Blessing Zulu anoti panyaya inotevera.
Bazi reZimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZIMSTAT rinoti mutengo wekwira kwezvinhu kana kuti inflation wasvika pazvikamu zvina nezviga makumi maviri nemapfumbamwe kubva muzana kana kuti 4.29%. Kukwira kwemitengo yezvinhu uku uye kutengeswawo pamukoto kwedhora remuAmerica kubva pazvikamu makumi manomwe kubva muzana kusvika pazvikamu makumi masere kubva muzana zvapa nyanzvi munyaya dzezveupfumi kuti dziyambire kuti nyika yananga zvakare kumazuva ndadzoka. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanowirirana nemuono uyu.
Munoona kuti vanga vachibva kunze kwenyika nekumira kwakaita zvinhu kutamanya maamire nerongo, havaunzi mari dzavo, vanga vachingotaurwa aya kunzi vari kuuya mainvestor, vaingouya kotaura asi hapana changachidyarwa. Kana izvozvo kuti vadyare munyika isingazikanwi kuti zimbiana achange achitonga, vanhu ava zvinhu zvavo zvakazira mangwana rakamira sei, pakadaro vane mari dzavo vanotya, vanovhunduka.
Mashoko aya anotsinirwawo neimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vaimbotungamira sangano reZimbabwe National Chamber of Commerce, Valaxon Zembe.
Kusaiwirirana kuripo kwenyaya dzezvematongerwo enyika kwavhiringidza mafambiro ezveupfumi hwenyika, nekuti vanhu vese vemabhizimisi nevamwe vaya vatinoti mainvestors vari kuda kuuya kuti vaunze nemari muZimbabwe, iye zvinezvi vose vapera kumira kuti vakatarisira kuti chii chichaitika.
Muteedzeri wemutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries, Vakalisto Jokonya, vanotiwo muZimbabwe zvabva zvati mwana atsva dumbu mai vatsva musana, sezvo nyika yeAmerica yarambawo kubvisa zvirango.
Hakuna chinonzi masanctions akanganisi nyika yose. Anotonyanya kutokanganisa avo vasina varombo kana kuti vashandi. Masanctions pachawo haakanganisi vanotonga, anokanganisa vanotongwa.
Asi magweta anorwira kodzero dzevanhu anoti hurumende ndiyo yakazvigokera moto muziso nekupfuura vamwe vanhu vatanhatu muguta reHarare, apo vamwe vanhu vairatidzira kusafara kwavo nezvainge zvabuda musarudzo. Ko, chii chingaitwe nehurumende kuti igadzirise dambudziko rezveupfumi iri? Dr. Kanyenze vanotsanangura.
Zvinofamba nokuti muri vanhu vari siriasi zvakaita sei. Mukapinda muri vanhu vari kuziva zvavari kuita, vane chinangwa, mobatanidza vanhu vemunyika menyu kuti vakomana vadikani ngatishandei. Takazviona kuna naChina, takazviona kuna naJapan, takazviona kuna naSouth Korea, vese vana Taiwan anonzi maAsian Tigers aya. Vapo vainewo matambudziko angakatokupa kukunda yedu, asi nekubatana kwavakaita vakagona kubuda mumatambudziko.
Zimbabwe yakatarisana nedambudziko rekuvharwa kwemaindustry zvapa kuti vanhu vakawanda vashaye mabasa. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Vechidiki pasi peNational Election Reform Agenda vanoti kana dare repamusoro reConstitutional Court rikasatonga zvinovagutsa, nyaya yesarudzo iri kupinda mudare nechitatu vacharatidzira. Patricia Mudadigwa anoti panyaya iyi.
Mumusangano wavaita nevatori venhau muHarare nhasi vanoona nezvekufambiswa kwemabasa munera Youth Forum valakumao chinoputsa vati mashoko avo kune vechidiki ndeyekuti vagare vakagadzirira kuratidzira kana zvido zvavo zvikasasadzikiswa.
Tati vechidiki ngavagare vakagadzirira panongopera nyaya iyi, kana hurumende yavachamisa isina kugadzira zvinoreva izvo kuti zvido zvedu zvinenge zvisina kuzadzikiswa, ende tinenge takufanira kuratidza kurwadziwa kwedu, kushushikana kwedu uye kusafarira hurumende ya vamunangagwa kuburikidza nema demonstration kuburikidza neminamato kuburikidza nekutaura nekune dzimwe nyika kuti vange vachinzwisisa nyaya kuti vana veZimbabwe vakavhotera vachamisa uye vana veZimbabwe vanotarisira kuti hurumende change ichibuda inge iri hurumende inotungamirwa navachamisa
vachinoputsa vati kushungurudzwa nekumbunyikidzwa kuri kuitwa vanhu chiratidzo chekuti vanhu havana kuvhotera bato reZANU-PF.
Mavhotero akaita vanhu vanoti pachivimbo chekuti vachamisa vakahwina evidence iripo yekubirwa kwakaitwa nekukanganiswa nekuchinjwa kwaitwa mafiga inotipa chivimbo chekuti vachamisa vakahwina.
Vachinoputsa vanoti kunyange hazvo kwakadeuka ropa muna nyamavhuvhu mushure mesarudzo vanoti vechidiki vasvipira kufira nyika pane kufa nenzara vari kudzimba. Vachinoputsa vatiwo ikodzero yavo sevechidiki kuratidza kunyunyuta kwavo kuburikidza nekuratidzira.
Kuratidzira kunotendedzwa pamutemo wenyika. Constitution yedu inotendedza vanhu kuti vange vachidemonstrata nekuratidzira. So hatitarisiri kuti hurumende kana masoja anga achizopfuudza vanhu kana kukanganisa kupedza upenyu hwevanhu nenyaya yechete yekuti vanhu vari kudemonstrata. Kudemonstrata iright yatakapiwa nebumbiro redu remutemo. Asi tinozviziva kuti hurumende inokuwadza nekuuraya vanhu neuchinangwa chekuda kuchisidzira vanhu kuti vanhu vasaramba vachiparticipata mumademonstrata. Asi takagadzirira vanhu vese vakaenda kuhondo vaiva vachitozviziva kuti vari kuenda kundofa kana kuti vari kuenda kundosunungura nyika. So mweya uyo ndo mweya watibata sevechidiki, mweya wekuti zviri nani tichifira kusunungura nyika yedu pane kuti tife nezhara tiri mudzimba dzedu.
Vanoona nezvekubudiswa kwemashoko munera Youth Forum vaElvis Mugari vatiwo sevechidiki vanoshora kuchinjwa kwemanhamba neZimbabwe Electoral Commission ZEC ekukunda kwakaita mutungamiriri weZANU-PF vaEmerson Munangagwa musarudzo yemutungamiriri wenyika vachiti zvinoratidza kuti ZEC haina kuita basa nemazvo. Dare reConcord riri kunzwa mangwana nyaya yakakwidzwa mudare iri nemutungamiriri weMTC Alliance vaNelson Chamisa vachipikisa kudomwa kwavamunangagwa semunhu akakunda musarudzo yemutungamiriri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Modadigwa.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kufungwa nevateereri veStudio 7 pamusoro penyaya iri muConstitutional Court.
PaFacebook pedu nasi tanga tichikurukura pachirongwa cheLet's Talk, ngati kurukurei tichitarisa urongwa hwamangwana weConstitutional Court iyo iri kuzeya nyaya yakakwidzwa kumatare edzimhosva navachamisa veMDC Alliance. Tataura nezvizvarwa zveZimbabwe zvakasiyana-siyana tichinzwawo maonero avo pamusoro pezviri kuitika izvi. Tatanga kunzwa kuna valeni vati vanogara kuPolokwane kuSouth Africa.
Takataya vanobatira mafesi edu.
Tarisiro dzenyu ndedzekutiwo kudii nemamiriro akaita zvinhu?
Kana proof ipo vakomana veMDC Alliance vanopinda but ndiriwari dzinenyaya yebroadcast yavarambidza vangoti ZBC yoga zvinomanja ZBC yacho hei mawani.
Ndanzwa vamwe vachitaura vachiti zvanzi pari kudiwa mari dzakati kuti vamwe vari kutaura zvema 13,000 United States of America dollars kuti vanhu vagone kutora zvichange zvichiburitswa kubva kuZBC.
Manje izvozvo hazvisi mari dzozvo dzakawandisa dzingoburisa koga ndoonese kuti kwanga kune kwatakaipa mari dzo dzakawandisa inongori nhau yekuti vane vaida tongopushira vanhu kusaidi kuti vasatongobvisa mari dzacho ende vasabudisa zvisaonekwa nevanhu vazii.
Tazonzwawo kuna mukoma tichafara shoko vanogara kugwanda.
Tikutazati vachamisa vanohwina because vane maevidence akawanda avainawo yekuratidza kuti vakabirizirwa mune zvakaitika mutarudzo.
Idzi dzanga dziri pfungwa dzezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe maererano nenyaya dziri kumatare amangwana uko vachamisa vachange vachikwikwidzana navamunangagwa mukutsvaka kuti yakakunda ndiani musarudzo dzavakati dzakabiridzirwa mwedzi wakapera.
Muchirongwa chedu cheThe Connection nhasi tiri kutaura nevechidiki maererano negakava riripo munyika pamusoro pezvakabuda musarudzo. Semaonero enyu, ingagadziriswa sei nyaya iyi kuti nyika ienderere mberi? Kana muchida kupinda muchirongwa chedu, tumirai WhatsApp pa namba zinoti 001-202-465-0318. Kana kunyora pa Facebook yedu ye VOA Shona. Ngati sanganei nasi muchirongwa The Connection muneni tungamili nkomo.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Abo Studio 7 ngolosibili mhlaka 21 kuNcwabakazi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, umthethandaba waphezulu elizweni weConstitutional Court ulahlele khatshana isicelo sabemisa Zimbabwe esokuthi intathele izindaba zonke ziphiwe ithuba lokuthatha imifanekiso yamavidiyo lapho uhlaziya udaba lokuphikisa impumela yokhetho kusasa. Abasakhulayo bomanyano wenira bathi bazimisele ukungena ezitaladeni ukutshengisela lapho bebona ukuthi ivoti yabo ayifikelwanga. Inhlanganiso yabalwa imbiye enkululeko ithi ifuna ibizwa legceke lendizamtshina ele Robert Mugabe International Airport liguqulwe ngoba wayengumongameli usengumthengisi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umthethandaba waphezulu elizweni weConstitutional Court ulahlele khatshana isicelo ebesikhwezwe ngesiphangiphangi ngabenhlanganiso yabezindaba eyemisa Zimbabwe esokuthi intathele izindaba zonke ziphiwe ithuba lokuthatha imifanekiso yamavidiyo isakazo ezinkundleni zebulenjini lapho kuhlaziywa udaba lokuphikisa womkhokheli womanyano weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa impumela yokhetho lokudinga umongameli welizwe. Obathabile Masuku usipha loludaba.
Esethula lesi sicelo igqwetha labemisa Zimbabwe unkosikazi Beatrice Mthethwa uthe intatheli izindaba zenhlanganiso ezichiyeneyo zezindaba kumele zivunyelwe ukuthatha imfanekiso yamavidiyo phakathi kwedale. Loludaba luhlaziwa hathi ukuthi ikhomishini ebona ngemithethwa ndaba eJudicial Services Commission ivumele abomsakazo oZBC kuphela. Uqhubeke ethi unkosikazi Mthethwa okwenziwe ngabe Judicial Services Commission ukuvumela iZBC yodwa yokusakaza okuzabe kusenzakala kusasa yikweyisa eminye imisakazo njalo kuzaba nzima ukuthi yenelise ukuthola okuyabe kusenziwa ngabe ZBC ngoba behlawulisa imali eningi ukubapha abakusakazayo. iZBC ibikwa isithi ozafuna ukusakaza abayabe bekuthapha eConcord kuzamele bahlawule inkulungwane ezilichumi lantathu zamadola i-$13,000 ngelanga. Unkosikazi Mthethwa uthi iZBC kayitholakali ndawana yonke kodwa eminye imisakazo ilakho ukusakaza enkundleni zokukhulumisana ezebulenjini ezinjengabo Facebook, Twitter lezinye ezitholakala kubo makhale khukhwini. Igqwetha elimele umongameli Emerson Mnangagwa umnumzana Tinomu Daishe Chinyoka uthi imisa Zimbabwe kayila msakazo osakaza elizweni ngakho ke udaba lwabo kalula sisindo. Igqwetha ebelimele iCommission yeJudicial Services Commission umnumzana Addington Chinake uthi intatheli izindaba esebenza izimele ubusani bafana Ovate esegela isicelo sabe Mr. Zimbabwe esithi kumele baphiwe imvumo yokuthatha amavideo. Akala license lokusakaza eZimbabwe, ngakho ke akaboni isizathu sokuthi enze lesi sicelo. Amagqwetha ade emele iZBC wona athi linkampani isilayo imitshina yangalezinsuku, ngakho ke ilakho ukunikeza imfanekiso yamavideo emuntwini wonke ongabe eyifuna, kungakhathalekile ukuthi zintathele izindaba zaseZimbabwe kumbe ngeza kwamanye amazwe. Umkhokheli wabahluleli bomthethwandaba waphezulu elizweni umnumzana Luke Malaba owahlulele loludaba nguye olahlele sicelo sabemisa esithi abala license yokusakaza elizweni kanye lobafana. Iningi lamukele ngokudana okukhulu inyathelo elithethwe ngabe Judicial Services Commission ukuvumela iZBC yodwa ukusakaza okuzabe kusenzakala kusasa, kuhlaziywa udaba lokuphikisa impumela yokhetho lokudinga umongameli welizwe olukhwezwe emthethwandaba oweConstitutional Court ngumkhokheli womanyano weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa. Kunjalo inkampani yomsakazo oweZBC itshone ilungiselela umsebenzi wakusasa wokusakaza konke okuzakwenzakala kusasa kusahlulelwa udaba lokuphikisa ukuthi umnangagwa unqobile kukhetho lokudinga umongameli welizwe. UChamisa uqina ngelokuthi umnankagwa lebandla lakhe lezano PF baqelibezela okwezinga laphezulu kulolu khetho njalo balobufakazi obuqinileyo obuveza lokhu. Kodwa ngakucele likaMnankagwa, igqwetha lakhe kulolu daba umnumzana Paul Mangwana uthi sebelungele ukuhlaziywa kwalolu daba njalo balethemba lokuthi bazaphumelela ngoba abecele likaChamisa baphongutshona bebabaza ngobufakazi bokuthi kwaba lokuqilibezela okungekhoyo. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ukunjalo nje uZulu wakobulawayo uveze imibono ehlukileyo ngokuhlaziywa kodaba olusemthethwandaba waphezulu weConstitutional Court lokuxazulula ukuthi ngubani onqobe kukhetho lokudinga umongameli welizwe lapho umkhokheli womanyano weMDC Alliance akhweze isicelo sokuphikisa impumela isithi umongameli Emmerson Mnangagwa unqobile kulolu khetho. Ubathabile uphenduka esipha imibono yabantu ngalolu daba.
Unkosazana noMagugu Ncube osakhulayo uthi kazwisisi ukuthi indaba kuphiwa iZBC kuphela imvumo yokusakaza lolu daba lusahlulelwa ngoba kungasuye wonke umuntu olayo iZBC endlini.
Sina ukuthi iZBC kuphela yiyo ephiwe permission yokulive streamer asikuzwisisi because there are many channels esingawabukela and asikhoni ukubukela iZBC asilayo thina iZBC yona leyo, so why only ZBC?
Umnumzana Gerald Dube uthi lapha benzela ukuthi nxa sekukhona okungavumelani labo benelise ukuthi bevale ukuyabe kusenzakala njalo lokhu akulamahluko okuzawenza.
Bayenzela ukuthi besese kuhle izinto ezingafunakaliyo vele ngabe funa ukusizwisa isizani sodwa nxa MDC sikhuluma izinto zabe eziqakathekileyo esithaye ngento yeminda advert zabona sowugida amankazana enedwani ku-TV wena usumelele ukuzwa into eziqakathekileyo akutshintshi lutho njengoba vele ngengabonenye ikhomenti ka-idiliyane ngani ilokuyi-threatening tone so aso vele akula nto ephumayo labo ngendlela i-confidence abalayo khanya ngani hala amajaji asezikhwameni zabo so ngaze kube live ngaze kungabi live salayo ultimately vele i-decision isebantwini abangu-9.
Unkosikazi Novuyo Moyo uthi yena akulanto ezaguqulwa yiConcord kodwa izenza izinto zome ngamandla ngoba kunengi okukhona.
IConcord le akulanto ezayitshintsha, singakhuluma iqiniso, akulanto ezatshintsha. Whatever outcome ezaphuma leyo ayisozitshintshe lutho. If anything it will make things worse because khathesi kulento zamarate, if anything it will make things worse. Akulanto iyatshintsha la, wenza bayenza wabayenza, akulanto etshintsha. Ukuthi uChamisa usupportwa ngumgabe akutshintshi lutho. Ukuthi usupportwa ngubani is not the point. Yena akuqakathekileyo lokho afuna ukuyenza.
Egcizelela kulokhu umnumzana Mthokoziso Sibanda uthi akulani ukuthi umnumzana Chamisa usekelwa ngowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe ngoba lilungelo lakhe njalo abaphikisana lalokhu bakhululekile ukuthi batsho abakufunayo.
Akula problem, into omele uyazi ukuthi eZimbabwe we democratic
nation. So anyone can support anyone. Kabe sithi uChamisa usupporta umgabe yikho lapho kusuka khona maybe belahlekelwe yidemocracy yona leya bathi bayifuna ngakuthi bale problem lakho. And nxa if they are just saying ukuthi usupporta umgabe, it's okay lakho futhi they can say anything, they are allowed since we agreed ukuthi ilizwe lethu sesile freedom of speech. Bakhululekile ukuthi bayatsho lokho abakucabangayo labafisa ukuthi bekuzwe. I-ZBC yiyo i-state broadcasting esilayo eZimbabwe. So nxa iphiwe yona yiyo esilelungelo lokuthi nika abanye ama-chance kumbe nabafuna ukungena labo kumele belandele the right channel ezikhona. Mbone ngathi kule channel yokuthi bayakwanisa ukukuthola via i-ZBC besebenzise bebanike i-channel be-connecte via i-ZBC, which is okay.
Unkosikazi Geli Ndlovu othengisa ezitaladeni zakobulawayo uthi ithuba lokubona lolu hlelo kumabona kude abasoze balithola ngoba beyabe besemsebenzini.
Sinasebenza nje ukuzithengisela, siyazisebenza. So isikhathi sokuthi singasukuma sebukela ama-TV ambona ukuthi sisazithola ngaphandle kwama-radio ayiwe singakhona ukuthi siwalalele, sisendaweni zethu zokusebenzela ezokuzithengisela. So hayi kutho ukuthi impumela eziphumayo sisazibona-ke ngemva kwakhona kuma-TV, hayi sisezwa ngakho ukuthi kuphume sokusuthi.
Abaningi bathi lokhu okwenziwe lidale eliphezulu ukunikeza iZBC ithuba lokusitha lezi zehlakalo zalomthethwandaba bekumele kuphiwe abanye ithuba. Ezinye inkulumo zokukhuluma ngokusekelwa kukaChamisa ngumgabe kuzinkulumo nje ezokuletha inzondo lokuthi umthethwandaba ugcine uthatha icele lalo ophikiswayo. Abanye ngabathi iConstitutional Court yona ngokwayo iza ivele ihlaselwe kakhulu ngumanyano oweMDC Alliance, njalo lokhu kungadala ukuthi leli dale ligcine lidinge ukuphuma lesinqumo sokukhawulisa uChamisa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Inhlanganiso yabalwa impi yenkululeko eZimbabwe National Liberation War Veterans Association ithi ifuna ibizo legceke lendizamtshina eleRobert Mugabe International Airport liguqulwe ngoba owayengumongameli usengumthengisi ngokuthi usekela umkhokheli wamanyano wamabandla aphikisayo eMDC Alliance, uMnumzana Nelson Chamisa. Ekhuluma emhlanganweni lentathela izindaba, unobhala jikelele walinhlanganiso uMnumzana Victor Matematanda uphinde wachothoza uMongameli Donald Trump weMelika ngokungesuli izijeziso ilizwe lakhe elazethesa eleZimbabwe esithi uyabandlulula abantu abamnyama. Ibandla leMDCT elikhokhelwa uMnumzana Nelson Chamisa selethule umbiko lichothoza amazwi la lisithi abalwa impi yenkululeko akufanelanga bengenele kokwenzakala ebandleni labo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele uMnumzana Max Mkandla, wayengumlweli wempi yenkululeko njalo eyingcwethi ecubungula izombusazwe.
Abantu kabazele bebothelwe kuZanu, njalo iZanu kayifonyelwanga ukuthi khona ixhaswe yizitha kumbe izandla. Yakhutshwa, ikhutshwa ngokuthi khona bebe ngabantu abathengisayo ukwenzela ukuthi bedileye istruggle. Abantu they were not bonded kuzani. So ke lokhana ukuthi bathi bayakhupha ibizo likamgabe laphana ngoba seku-opposition kumbe support opposition. I-Freedom of Association isebenzani kubo? Isebenza nxa kuphela i-association eyabo bona ukuthi khona kumele umuntu evotele izami kumbe ihlale kuphathi kwezami. Umlomo ongalunganga lo ukuthi khona bethi bona baleni ibhobhu. Singasikwazi ukuthi khona people were actually disarmed kuma-assembly point. Umbhobho kathesi izikhali ziku-ami ku-amari ye-ami. Lo hambe ezitshaya izifuba wawuphiwa ngubani lo mbhobho?
Sesisizwa amazwi lana ikhulunywa ngumongameli Robert Mugabe ngendlela asebekhuluma ngayo ngelemelika lelebhilithani. Singabe sesibona sokubuyela kulokhuyana yini?
Kuvele khona inyoni iyazwakala ngokukhala kwayo. Ngaba sezivele besuke khona lapha. Babetshintshe nje kuphela ibhatshi nje kuphela ulefesi kuthiwa khona kulotshiwenga kulo mnangagwa. Kuphela kodwa vele lokho bekhona khona laphana ikho lapha bakhona sikubonile lokho kudutshula abantu lapha ikho khona lokho kwakuvela kusenzakala njalo umgabeni ngokwakhe kazilenge bevele kube nomuntu ohamba siyadubula abantu lokho kwadutshulwa abantu open labantu bebukela bekhangile ngesikhathi seguground lokho kulenzondano zona lenzana ukuzondana lamanye amazwe kube kathi umnangako akade ekijikijimile wakuthi lapha lalapho wavula sibili ukuthi khona kube lokudlelwana kuhanjelwane kukhunyiswana umlotho lapho kuphambanise yekhona
ngezinye indlela singathi abasebenzi laye umongameli Mnangagwa njengoba bona sibona bezama ukuthi behuge amanye amazwe
indirectly nje kuphela ekhona ukuthi khona singathi thina basebenza bonke kodwa lwane cathile mina ngimzalo welizwe uyabezwile ukuthi nxa besiyakwenza umhlangano yabo le bakhuluma ngani iyayijenda uyabe iyazi ngalokho nxa yabeyazi iyayijenda kutshiwe kutshengisa mhlophe ukuthi khona uyabe bavumele ukuthi hambani yekhuluma lisithi lisithi lathi singama-veterans but asingeke sibalule entweni enjengayona le asikufuni lokufuna ilizwe le libe lokuthula akhona ukuthi sokungenela amasotha kumbe kungenela ama-veterans
lo ngumnumzana Maxim Kandla ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo owalwa kwimpi yenkululeko ekuviyo leZipra sixoxelaye ekobulawayo. Abasakhulayo abakumanyano wamabandla aphikisayo ukukhankasela ukuguqulwa kwemithetho elawula ngezokhetho we-National Electoral Reform Agenda NERA bathi bazimisele ukungena ezitaladini ukutshengisela lapho bebona ukuthi ivoti yabo ayifikelwanga. Bathi izehlakalo zamhlaka 1 kuNcwabakazi kazisoze zibavimbe njengoba bezimisele. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abasakhulayo laba baveze lokhu emhlanganweni lentatheli zindaba eMedia Center eHarare besithi kabayi kwamukela impumela engagcwalisi intando kaZulu. Emazini ababe ngumgcini sihlalo weNERA umnumzana Tawanda Kalonga bathi bafuna sihlonitshwe isisekelo sombuso lapho omahluli bethatha isinqumo edabeni olukhwezwe ngumkhokeli womanyano we-MDC Alliance umnumzana Nelson Jamisa edale lomthethwandaba we-Constitutional Court ukuphikisa impumela yokhetho lukamongameli.
Not with concern all the issues that have been raised by several petitions.
Sikhathazekile ngokungaqakathekiswa kwezinye incwadi zezikhalazo eziphathelene nezokhetho ezithe zasiwa edale lephalamende lemthethwandaba kwisikhathi esedluleyo. Sicela abedale le-Constitutional Court ukuba bawulungisise lowo monakalo obangelwe yikhomishini ye-ZAP ukungahloniphi intando kaZulu kanye lelungelo lomuntu.
Okugcizelelwe ngobona ngezokuhlelwa kwenhlelo kule nhlanganiso ye-NERA umnumzana Lovemore Chinoputa.
We are not going to allow ourselves to have another 5 more years of suffering. We are not going to continue to have another 5 more years of ensuring that the people of Zimbabwe do not have their will is not respected. So
basically, we are going to be able to do this.
Ngabasakhulayo nxa impumela yodaba lolu ingaphambana labakukhangeleleyo.
Thina vele sifisa ukuthi iZEC ibe reformed as we go forward. So njengabantu abatsha sicubekela phambili sikhuthaza abantu bonke ukuthi siyabe sikhona ngale sithi we are going forward until lapha-ke government illegitimate lapha neZimbabwe.
Abasakhulayo laba bathi kumele sihlonitshwe isisekelo sombuso ilandelwe intando kaZulu ayiveze ngevoti yakhe kukhetho luka-13 Ntulikazi onguyena owalunqobayo abethwe lidale hathi ukwethuselwa kwabomahluli ukuba bethule okuthandwa ngabalutshwana. Ngimele iStudio 7 ngeseHarare nginguMavis Gama.
Uhlelo lwe-connection namuhla sixoxa labasakhulayo ngokudonselana okukhona phezu kwempumela yokhetho. Kambe lungalungisiswa njani lolu daba ukuze kube lenqubela phambili elizweni? Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001 202 0891-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook eleVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla lilami uNtungameli Nkomo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ama-rockets akwalezi dubuka esigodlweni se-Afghanistan iKabul ngesikhathi umongameli Ashraf Ghani esethula amazwi akhe okunaza umkhosi owamakhola esimuslim owe-Aijaladja, umdlali wokugijima elembali yokuba lesiqubo esikhulu emhlabeni jikelele Usain Bolt oyisizalwane seJamaica uthakazelele iminyaka engamashumi amathathu lambili yokuzalwa ngokuphatheka ekulolongelweni kweqembu asefuna ukulidlalela emdlalweni wenguqu lakwe-Australia efeza amaphupho akhe okudlalela iqembu laphezulu elenguqu. Lanxa uhulumende weZANU-PF ebethembise ukuthi umnotho welizwe uzaqala ukuncibilika ngemva kokhetho, abanye bathi sebelahlekelwe lithemba ngoba kungelabubelo ababubonayo. Bathi okwenza badangale kakhulu yikunqoba kwebandla leZANU-PF kokhetho kanye lokudonselana osokukhona phakathi kwamnumzana Nelson Chamisa lomongameli Emmerson Mnangagwa phezu kwempumela yokhetho lukamongameli. Imisebenzi iqhubeka isilela kanti le mali layo kayitholakali lula emabhanga. Ingcwethi zithi umumo oseZimbabwe okwamanje kawulungelanga intuthuko kwezenotho. Enye yalezi ngumnumzana Dinizulu Macaphulana oxoxalo ntungameli Nkomo weStudio 7.
Umnotho awukaze washuma wabamhle lapho kulodlame khona. Ngamaviki ambalwa sisiye emuva kube lokudutshulwa lokubhomba endlelele endaweni yabantu lendaweni yamakhosi endala. Kwaba lokuqhuma lokudubuka eWhite City lapho umphathi welizwe wayekhona. Kwachitheka igazi labantu eHarare ngemva kokhetho laba ababehlokoma bezondele ukuphanjiswa kabi kokhetho. Umumo njalo ongamuhle phansi ongamuhle phezulu olegazi labantu awunike izithemba kulabo abangaphandle lamaphakathi kwezwe abangenza ukuthi umnotho uhlume. Nxa abantu bemamadlodlongwane besevalweni besesaba i-investment ukuhlanyelwa komnotho lokuhlakulelwa kwawo lokuvuna kwawo ungeke uqonde. Ngakho laba abakhumbula ukuthi baphethe leli lizwe kumele ukuthi ngabe bayahlala phansi beke becabange njengabantu abaphilayo ukuthi kumele batshintshe amanyathelo bahlanganelane labanye kuhlanganiswa amakhanda kuhlanganiswa izinhliziyo zezizalwane zeZimbabwe ukwenzela ukuthi leli lizwe libuyele kumeni ngenyawo zalo.
Bakhona yini abatshali bezimali abakwamanye amazwe esingabona besiza eZimbabwe bezehlanyela izimali zabo bavula amabhizimusi kungelani lezo mbusazwe lesimo esikhona manje?
Umumo welizwe onje olokuqhumaqhuma lokudubuka kwezinto uletha olunye uhlobo lwabatshali benotho lwabahlanyeli benotho. Lolo hlobo esingalubiza sithi ngama-black marketeers, ama-tycoons, lama-mafia organization. So, ama-investors, labatshali bomnotho abangeza kwamanye amazwe bezohlanyela emumeni onje. Kuyozi izigebengu, abantshontshi begolide, labantshontshi bedayimana, abavela eChina, abavela eRussia, abavela eNorth Korea, labavela kwezinye izizwe ezivele zingelambusazwe olonhlonipho lothando ebantwini. Bangeza sibili abatshali bemali, kodwa laba bezayo kuyabe kungabatshali bemali abavele behlanyela owabo umnotho empini kubulawa abantu ngama-civil wars. Kugcine kusiba eZimbabwe kuyilokho okuthiwa i-mafia state, umbuso wamagwelegwele, umbuso wezigebengo, lo mbuso wamamenemeni. Ubiza amamenemeni avela kwamanye amazwe ezontshontsha umnotho welizwe, bezoncedisa ukubulawa kwabantu njalo bezogxeganisa amabandla ombangazwe eZimbabwe. Kugcine kusiba le civil war eZimbabwe njengalokho esikubone West Africa, e-Central African Republic lakwamanye amazwe asempini njengoba sikhuluma.
Amazwe afana leMelika leBhilithane ubona elendima yini angayidlala kumnotho weZimbabwe?
Kumele babe nokuthembeka ngoba sisemumeni wona lo nje ngoba iAmerica leBritain bake bathatha isikhathi sabo besupportana lombuso kaEmerson Mnangagwa bezama ukugezisa iphuli yanenza ke leyo bayenza into enhle bethatha iqembu lonele libusayo eliyifaction yezanu PF belingenisa emhlabeni bethu umbusazwe omuhle usukhona eZimbabwe kodwa nampa abantu sebefile nampa abantu bayafa nantu ukhetho luhambe kubi njalo bayayekela bona abantu babona besenza nje Britain labo America besithi asisebenzi sifaka ama sanctions ngeke sidlelane lalabo abantu kodwa izizalwane zabo ama multi corporations abo ama company awo lama businessmen lama business woman abo ayabuya ngobusuku njengabo Nicodemus bezosebenza labona abantu bengenisa imali njalo bethatha umnotho waleli lizwe kumele umelika la eNgilandi bebe lokuthembeka ekusebenzeni labantu beZimbabwe bengasebenzi lamagwelegwele lamamenenene la abakhetha ukusebenza lawo befuna umnotho kuphela befuna ukuthuthukisa awo bamazwe ngaphandle kokunakekela imizwa lentando zabantu beZimbabwe.
Osiphatheleni bagcwele yonke indawo kobulawayo laseHarare lakuwo wonke amadolobho njalo uthola bethwele inqwabanqwaba zemali kodwa kababotshwa. Kungani?
Konoko kade ngikutsho kababa ukuthi nxa kulamagwelegwele ama-black marketeers yontani imali oyibona izinqumbinqumbi izinqwabanqwaba igcina isezikhwameni zamapolitijeni igcine isezandeni langaphansi kwemiqamelo lasemasefeni abantu ababusayo kathesi. So nxa kuhloko makunje kubo kuba mnandi ngoba imali yoleyevunwa ezitaladeni entshintshwana ezitaladeni iyangena iba nenye and bonabo abasibusayo imali le iphelela kubo labo babona ezindleleni izithunywa lezigijini zama tycoon la engikhuluma ngawo. Ngakho lisekudeni ukuthi lilungele libizwe ngoba bakhona abathola inzuzo ngokuhlokoma komumo lobudlwangudlwangu lamadlolongwane esiwabona ethejikelele kulona leli lizwe.
Lo mnumzana Denizolo Macaphulana ingcwethi ecubungula ezomnotho kanye lezombusazwe ubexoxa icingweni lonto ungabeli inkomo e-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa.
Lo umbiko oveza imibono yelizwe leMelika. Ilizwe leDemocratic Republic of Congo likhangelelwe ukuthi lizakwenza ukhetho ngompalakazi olukhangelelwe ukuthi luzaletha inguquko kwezombusazwe. Umongameli Joseph Kabila wangena esihlalweni sikamongameli ngomnyaka ka-2001 kulandela ukubulawa kukayise uLoro Kabila. UJoseph Kabila wakhethwa nguZulu ngomnyaka ka-2006 waphinde wavotelwa njalo ngomnyaka ka-2011. Loba nje umthetho wele-DRC ungamvumeli ukuthi aqhubeke engumongameli ulokhe esesikhundleni lesi ngoba akwenziwanga ukhetho lokudinga umongameli omutsha. Abantu batshengisela emigoqweni ngompandula ngomnyaka ka-2016 bekhononwa ngokungenziwa kokhetho. Amabandla aphikisayo lelikaKabila alobelana isivumelwano esibizwa ngokuthi iSaint Sylvester Agreement sokuthi kumele kwenziwe ukhetho lukamongameli njalo uKabila engavunyelwa ukuthi ancintise kukhetho lolu. Isivumelwano lesi sakubeka sobala ukuthi akumelanga ukuthi uKabila lebandla lakhe baguqule isisekelo sombuso welizwe ukwenzela ukuthi enelise ukuncintisa kukhetho. Ngolwezi nyakenye ikhomishini ye-National Independent Electoral Commission yabika ukuthi kuzakwenziwa ukhetho ngompalakazi lonyaka. Kulabantu ababesesaba ukuba uKabila uzangena kukhetho lolu kodwa ngesikhathi kubhaliswa amagama laba azancintisa uKabila ukazange azihluphe ukuthi abhalise igama lakhe. Lokhu kutsho ukuthi kasoze ancintise kukhetho oluzayo. UHeather Nauert isikhulumeli sohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe olwe-State Department uthi kuyabukeka okwenziwe nguKabila. Uthi lokhu kuveza ukuthi ufuna kulandelwe isisekelo sombuso welizwe ngokungangeni kukhetho lolu. UNauert uthi abantu bakwele-DRC balethuba lokuthi benze ukhetho olubalulekileyo oluzakwenza ukuthi kube lohulumende kaZulu ozathuthukisa ilizwe le-DRC. Lo bekungumbiko oveza imbono yelizwe leMelika.
Sibonge uGibbs Dube obesethulela imbono kahulumende weMelika. Singa
ngakehlukani ngesikhangele ebezikhokhela. Umthethwandaba waphezulu elizweni weConstitutional Court ulahlele ikhatshana isicelo seMisa Zimbabwe esokuthi intatheli zindaba zonke ziphiwe ithuba lokuthatha imifanekiso yamavidiyo lapho uhlaziya udaba lokuphikisa impumela yokhetho kusasa. Abasakhulayo bomanyano oyinera bathi bazimisele ukungena izitaladeni ukutshengisela lapho bebona ukuthi ivoti yabo ayivikelwanga. Inhlanganiso yabalwa impi yenkululeko ithi ifuna ibizo legceke lendizamtshina ele Robert Mugabe International Airport liguqulwe ngoba owaye ngumongameli usengumthengisi ngoba esusekela amabandla aphikisayo. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikho napha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.